Mawanda tuliku itaka tuliku wana sekundu kufira nezuru amene mguwai patu kusuku kana kutu midnight wakuru barukuru anani kaka unumutika viti njana nika zitaura pati bauza wanana ikoni iti kutuwa vahari ma communication lines kutuwa nivasa di kasa kwanze kutaura using WhatsApp se kunge timezi wakutu WhatsApp njie yaka nyodua nyewa nsterekita na wakuchinga na mapikita ma video ni zini angizanga zishitika saka ini aninga zivi kujichika waida paipesos patwa chando kwanza kutaura sekutara se muna nyote zi ICT ne cyber security kuti wabloka kutibani bata ade kuti bata uri wataru sanpanya ito saka pati zwara doka kumazimu malezi bazo vara manje internet yacho kuti chero chinzi uzinzira dzokuti utenderere bava vaito dzima chose kungobvisa plug kumadzimu kuti hakusina chose.
Totarisawo kuti vanzovu vanozviita sei pavanoti pavanozonzi vavhara apa chii chavanenge vaita
ndingatoifamba tsanangura sei vanotobva vabloka kuti trafic yakanyorwa ine adress yekuti kuwadzana tsamba dzisaende kukuwadzana kana yakanyorwa kuti Washington DC isaende kuDC saka vatablokwa kaka kuna tsamba inouya kwaura saka vanodzima kumichina yavo ikoko by blocking what called ports.
Ko ava vamwe vatiri kuona vachiri kuramba varipo pamasocial media nevari kukwanisa kutumira tumira vari kuzvigona sei izvo zvichinzi yavharwa?
Kune makambani ane masatellite dish sezvandataura dish yacho inongofanana nekadish kakake kanzi zvekuona bhora izvi zvekusouth africa izvi mamadish aya anoisa pamarufu most organizations especially mango anazvo izvozvo saka you can block it because dzakatarisa kudenga right up to the sky